Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu, Gumiguru 27, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kubanisu mchirongwa chedu cha nasi ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti ezvine zviri mchirongwa chedu cha nasi numa ye United Nations iri munyika yakurudzira kuti zvirango zvainoti zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe mutungamiri we MDC Alliance Vanelson Chamisa vanotambirwa nemirijonga kuurungwe ZANU PF inotanga musangano wayo pagore nekuita musangano wepolitibiro Ii ndiyo mimwe msoro ye nao dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Numa ye United Nations amai Alena Dohan avo vari munyika umo vari kuongorora nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu uye kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumawirira zviri kukonzera matambudziko akaita sei vakurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe. Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Mugwaro raburitswa na United Nations nasi, amai Dohan vati zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira, zvinofanira kubviswa vachiti zvirango izvi zviri kukanganisa zvakanyanya magariro everuzhinji munyika. Amai Dohan vakurudzirawo kuti munyika muitwe nhaurirano dzemandorokwati dzekugadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika, kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekutevedzwa kwemitemo munyika. Amai Dohan vati zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zviri kukanganisa zvakanyanya kukura kwehupfumi hwenyika, kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu dzinosanganisira kuwana chikafu, utano hwakanaka, mvura yokunwa yakachena, dzidzo pamwe nekuwanikwa kwemabasa nezvimwe. Amai Dohan vatiwo zvirango izvi zviri kutadzisawo makambani kuti akwanise kuwana mari kubva kunze, uye zvirango izvi zviri kukonzerawo kuwanda kwenyaya dzeuori pamwe nechikiribidi mukufambiswa kwemari kana kuti money laundering. Mutauriri weMDCT vaWitness Dube vati vari kufara nedanho ratorwa neUN vachiti sebato vagara vachikurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe.
Kubviswa kwemasanctions akureve kuti hatichatauri nezverule of law, akureve kuti hatichataura nezvemahuman rights, akureve kuti hatichataura nemaelectoral reforms. Nyaya idzodzo tinofanira kuramba tichitaura nezvazvo. Hatifaniri kuita sekuti tinenge takuita sarudzo pakati pekuti tinoda kuti tiite zvemasanctions here, tipuwe masanctions kana kuti tipuwe mahuman rights. Harisi sarudzo iroro. Tinoda zvese kuti masanctions abviswe uyezve kuti tinyaso kugadzirisa nyika yedu. Saka atidi pfungwa dzeshaisano dzekuti kana isusu kunyanya vari kupikisa hurumende kana tisina kutonga vanhu ngavatongerwe zvirango zvenyika, nyika ngaitambudzwe kusvikira hurumende yachinja. Tinogona kuichinja hurumende iyoyo kusina masanctions.
Asi mutauriri wecrisis in Zimbabwe coalition vaMavela Skumalo vati vakatyamara zvikuru negwaro reUN iri vachiti amai Dohan havana kusangana nevanhu vakawanda munyika kuti vanyatsoona mamiriro akaita zvinhu munyika kuti vazobuda nezvaturwa neUN izvi. VaKumalo vati havaone nyika dzakatemera Zimbabwe zvirango dzichibvisa zvirango izvi vachiti United Nations haisiriyo yakaisa zvirango izvi.
United Nations haisiriyo yakatemera nyika yeZimbabwe zvirango zveupfumi. Saka tine mubvunzo isu kuti United Nations ine simba here rairi kuzvipa iri, kana kuti simba iri riri kunyika dzakatemera Zimbabwe zvirango dzakafanana neUnited States of America, zvakarewo dzakafanana neEuropean Union. Musure mekunge dzatarisa kuti zvakamboita kuti zvirango izvi zvinge zviripo zvagadziriswa here nehurumende yeZimbabwe, zvinhu zvakafanana necorruption, zvinhu zvakafanana nekutyorwa kwekodzero dzevanhu, kubirirwa kwesarudzo, mirizhonga nguva yesarudzo nezvimwewo zvakawanda.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDewa Mavhinga, vaudza Studio 7 vari kuLondon kuti zviri kutaurwa naMai Doan ndezvemugodzi Matsuro, vachiti zvakasakisa kuti zvirango izvi zviiswa zvisati zvagadziriswa.
Amai Alena Duhan vari kutaura zvemugodzi Matsuro ndo zvinoita kuti nyika yeZimbabwe isimuke izvozvo. Pasina kuripa mhosva yevanhu vakapondwa musi wa1 Nyamavhuvhu muna 2018 vachizvifambira maHarare, hapana zvazvinobatsira. Nekuti vakapa zvirango kuvashoma vakataura zvinofanira kuti zviitwe zviga zvacho zvekuripa ngozi iyoyo, kwete kuti kuchauya amai Alena Duhan vachiti churi vachitaura kuti iye zvakazenge aiwa ndezvemugodzi Matsuro.
Vakafanwa bata chigaro chemutauriri weZANU PF vaMike Bima vati vari kufara zvikuru kuti nyaya yezvirango izvi inyaya yakwira makata, vachiti kunyange hazvo Zimbabwe yakatemerwa zvirango nenyika dzekumavirira, hurumende iri kuedza pose painogona napo kuti veruzhinji vawane raramo yakanaka.
Tinofara kuti hurumende iri kuramba ichienda mberi ichiita nyaya dzedevelopment, kungava kuagriculture, kungava kumanufacturing, kungava zvekare kumining. The lot of inroads zvikuru zvakaitwa kunyange izvo masanctions aripo. Saka takava nokukura, takava nokudzikamisa maitiro edu kuti kunyange kuine masanctions tinoramba tichingoenda mberi. Asi tinokumbira kuti tinofara kuti masanctions aya kubviswa kwawo haisisiri nyaya yomuZimbabwe, yava nyaya yomusadak, yava nyaya yomuAfrican Union.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weMDC Alliance muzvare Fadzai Mahere kuti tinzwe kuti vanotambira sei zvataurwa naMai Doan, sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi munyori anoona nezvinoitika kunze kwenyika mubato iri, muzvare Gladys Hlachwayo, vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kuona kuti kodzero dzevanhu dzacherechedzwa, mirizhonga yapedzwa munyika, uye mutungamiri webato ravo vaNelson Chamisa varegedzwa kuteverwa nevasori nenhengo dzeZANU PF dziri kuvakanganisa kuita misangano nevatsigiri vavo pamberi pesarudzo dzemuna 2023. Amai Johan avo vakakokwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vazoona kuti zvirango zvakanganisa zvakadii raramo yeveruzhinji munyika, vakatarisirwa kutura gwaro rizere kumusangano weUnited Nations Human Rights Council uchaitwa muna Gunyana wegore rinouya, zvichitevera rwendo rwavo muZimbabwe urwo ruri kupera mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mirizhonga yaitika nhasi kuurungwe mudunhu reMashonaland West, uko kuri kushanywa nemutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa. Nonora Ijena anotipa nyaya inotevera.
Vachamisa vati vatambirwa zvakanaka kunzvimbo dzinoti St Boniface, Nhari neBirimabwe, asi pazoita mirizhonga pakupedzisira kuzvipani nemagunje. Vachamisa vati nhengo dzeZANU PF dzanga dzakaisa matanda mumigwagwa pamwe dzichida kurova vanhu.
Tine mufaro wakakura watasanganwa nawo tichitambirwa muno muMashonaland West. Chokutanga tanga tiri uko St Boniface kweche primary uko tatambirwa nomushamisa zvikuru, ikazi tichanopinda panoti paNhari nepaBirimabwe apo panga pane mufaro. Patangozoona kuti pane dambudziko ndopa zvipani pananzwa kuti panga pakuda kuvezano vanga vakaronga matanda nokuda kurova vanhu. Vatikati haisizvi mirizhonga, hatisi kudaka, tiri munyararo, hatisi kuita marani, tiri kungosangana nevanhu mameetings evatungamiriri vakasiyana siyana.
Vachamisa vati zvinoshamisa kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoregedza mirizhonga ichiitwa nenhengo dzebato ravo. Vachamisa vati kana iri nyaya yezvirango yavari kuchema nayo inyaya inoda kuti pataurirwane, sezvo vati bato ravo richikwanisa kutaura nevakatemera zvirango kuti zvibviswe nekuti zvekutukana hazvishande.
Ndinodi katyamadza kuti munakaita president weZANU PF angakurudzira zvinhu zvakadai, chibhinya chakadai, ushura hwakadai, zvinonyadzisa. Musi hatina munhu watinopokana naye kana dziri nyaya dzaano vachema nadzo dzavari kuti munyika mazoshata zvakadai isinozvigadzira chimbi chimbi nokuti tinoziva mazano tinawo tine vanhu vatinoziva vatinofanira kutaurana kuti nyika inake iwo zvavo zvokupopoterana nokutungana nevanhu nyika haigadzirwi nezvituko nyika haigadzirwi nemaplakadi nyika haigadzirwi nokukuzva kana kudeedzera nokuti hariti nimonika masanctions avanotaurayo iye anotoda kugadzirwa kutokanikwa nokutaurirana kwete kuenda pamusoro pesikomo uchitukirira mai vanhingi vari panexi kana kuti baba vanhingi vari panexi ndo zvati kutaura saka hai
asi vachamisa vati mhirizhonga haisi kuzovadzosera kumashure
hatikanganisi isu takatomira kutoenda mberi kusvika zvanaka hatimise chirongwa chedu nokuda kwokutaita
asi mukuru anoona nezvekuchengetedzwa mubato rezanu pf mudunhu remashonaland west vatomi mwanza vati nhengo dzebato ravo hadziite mhirizhonga vachiti nhengo dzebato remdc alliance ndidzo dziri kupfeka nhumbi dzebato ravo dzichikonzera mhirizhonga senzira yekusvibisa zita rebato ravo
vane zanu pf yabusy preparing conference mdc yakaita tactiki dzemaadaction yaya ikatadza kubudirira vakushandisa tactiki yekuti vakupa mayuth avo matisheti ezanupf kuti mota yachamisa ikasvika vonyepera kuti anga paita noise kuti vadraw attention yarapo to akauyauyauya kuti inzi zanupf iri violent anot violent ya busy preparing for conference
dzimwe nhengo dzebato rezanupf dzaswera dzakagarira guyo sembwa dzakamirira kuratidzira mubhanget apo vachamisa vanenge vachipfuura nemudhorobha iri nhengo idzi dzaswera dzichimbeya mbeya pedyo nepanga paine mapurisa anga achitarisa motokari dzose dzanga dzichipfuura nemubhangeti nhengo huru yezanupf mubhangeti vacrispin kadhosa saidi vati nhengo dzavo dziri kuda kuratidzira nyaya yezvirango kwete kudzivirira vachamisa vasaidi vati havasi kuziva kuti vachamisa vane rwendo mudunhu remashonaland west uye bato rava harinei nerwendo rwavachamisa imwe nhengo yemdc alliance muchinhoi vatendai musonza vati kuvharwa kuri kuitwa migwagwa nemapurisa pamwe nenhengo dzezanu pf kunoratidza kupererwa
kuvharwa kuri kuitwa marodhi nezanu pf kuti purezidendi chamisa vasapfuure kupererwa chaiko vanogotyirei munhu wavanoti haana vanhu
vachamisa vane urongwa hwekufamba mumatunhu ose munyika vachisangana nenhengo dzavo pamwe nevanhuwo zvavo vachiona mamiriro akaita zvinhu munyika ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini nunurai jena
ZANU-PF nhasi yatanga musangano wayo wepagore weannual people's conference dare rayo repamusoro repolitibhuro richisangana muharare kuti ritambire magwaro achaturwa pachatanga musangano uyu zvizere kubhindura nemusi wechishanu Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera
mumashoko avo ekuvhura musangano uyu mutungamiri wezanupf zvakare vari mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vati zanupf inofanira kuramba yakabatana kwete zvekuteerera vanhu vari kutaura zvisina maturo nechinangwa chekuda kusvibisa nyika vati sezvo nyika yatarisana nesarudzo dza2023 zanupf inofanira kuramba ichishanda nevanhu kuti ikunde zvikuru sei mumatunhu yakakundwa musarudzo dza2018
as we approach the 2023 harmonized elections our strategies must be precise succinct and comprehensive let us consolidate and maintain the indisputable victory realized in the 2018 elections and win back all the constituencies previously lost especially those in cities and towns
sezvo tave kuenda kusarudzo dza2023 tinofanira kuve nehwaro hwekuti tichengetedze kuwina kwatakaita musarudzo dza2018 uye kuti tikunde mumaconstituencies ese atakaruza zvikuru sei emumadhorobha
vati nyika inofanira kudzivirira rusununguko rwayakawana vashora nyika dzakatemera zimbabwe zvirango zveupfumi vamunangagwa vatenda dunhu remasvingo iro rakaita mhemberero dzesadic antisanction day nemusi wemubvuro vamunangagwa vati zvisinei nezvirango hurumende yavo iri kuvhura maindastri kumaruwa sezvayakaita kumwenezi uku vakavhura indastri yekubika doro kubva kumapfura. Vati mukati memasvondo akawanda apfura, vange vari kuvhura maindustry kumaruwa akaita semwenezi nemutoko, vachiti izvi ndizvo zvinofanira kuitwa kuti vekumaruwa vawane mabasa.
So I don't think the district or province uno is in a program which will bring work and technology and innovation in the countryside. We are reversing the trend. Yekuti kana waenda kuchikoro ofunga kuno tsvaka basa kutown. Now the trend will be, can I get job Mwenezi? We have doctors there, engineers there. Vanogara ikoko.
Musangano wanhasi uri kuzeya magwaro achaturwa pamusangano uyu nemusi wechishanu nemugovera kubhindura. Mangwana Central Committee ichasanganawo muHarare kuti itambire urongwa hwemusangano uchaitwa nechishanu nemugovera. Bato iri riri kuita musangano uyu paine kurwisana kwakanyanya pakati penhengo dzaro. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vaGibson nyika dzino vati nyaya iyi inogona kuzeyiwa pamusangano sezvo ichikwanisa kukanganisa mabasa ehurumende. Asi vati musangano weannual People's Conference hausi wekutsvaga vatungamiriri vatsva asi kuti wekuziya kuti bato rafamba sei uye kuti richafamba sei kusvika gore rinouya.
Donzo remusangano weZANU-PF ratiri kuona riri kuitirwa kuMashonaland Central nderekuda kuedza kunanganidza zviri kuitwa nehurumende nedonzo remusangano kuti patinofamba senyika tichibva pari zvinokwenda kuna 2030 tinge tichingotaura nezvekumutsiridzwa kweupfumi. Asi handizvo zvega zvinenge zviripo, nyaya dzedisipline kana kuti ruremekedzo hweunhu nehumwe mumusangano weZANU-PF chinofanira kukove zvekare chinhu chinokurukurwa nezvacho. Nekuti
musangano uyu wechigumi nepfumbamwe uchaitwa pamadandemutande uye kubhindura kuchange kuine nhengo dzepolitbro chete nevamwe vashomanana, kwozotiwo vamwe vese vachapinda mumusangano uyu vari kumatunhu avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau reCommittee to Protect Journalists rinoti vakuru vakuru vemauto vemuSudan vasunga nhasi mutori wenhau Maha Abugo anove mukuru wenhefenyuro yeterevhizheni yeSudan apo anga ari kumba kwake kuKhartoum. Mauto aya akapidigura hurumende nechisimba nemusi wemuvhuro. Sangano reCommittee to Protect Journalists rinoti chikonzero chekusungwa kwemutori wenhau uyu hachisati chaziviswa. Vakuru vakuru mune mamwe madhorobha ane zvikoro zvepamusorosoro muAmerica vanoti vane urongwa hwekupikisa zvakabuda mukuverengwa kwevanhu muna 2020, vachiti kushayikwa kwevanhu muzvikoro zvavo nekuda kwedenda reCovid-19 kwakavakanganisa. Muongororo yematunhu ane maguta makumi manomwe nemashanu anova misha kuvanhu vakawandisa vane makore ari pakati pemakumi maviri nemakumi maviri nemana, sangano renhau reAssociated Press rakawana kuti mune mamwe maguta zvakabuda mukuverengwa kwevanhu zviri pasi zvakanyanya pane uwandu hwevanhu hunofungidzirwa kuti hurimo. Vagari vemudhorobha reAllentown riri mudunhu rePennsylvania muno muAmerica vari kupinda musarudzo yekutsvaga meya weguta ravo nemusi watumbudzi chinove chipiri chinouya, zvichitevera kukandwa mujeri kwevaive meya vaEd Paulowski avo vari kupika makore gumi nemashanu mushure mekuwanikwa vaine mhosva dzakawanda dzinosanganisira uori. Mumwe mugari wemuAllentown vari chizvarwa cheZimbabwe vaSolomon Tembo ndemumwe wevari kukwikwidza musarudzo iyi vachikwikwidzana navaMatt Tech vebato reDemocratic Party pamwe navaTim Ramos veRepublican Party. VaTembo vakambokwikwidza zvakare musarudzo yameya yakaitwa muna 2017 asi vakakundikana kuwana mavhoti ane mutsindo. Vanoti rwendo runo vanotarisira kuita zvakanaka, vachiti vachashandisa zvidzidzo zvavakawana kubva musarudzo yekutanga. Svondo rapera, varume vatatu vari kukwikwidzana ava vakapinda mugakava kana kuti debate raikokerwa nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reNational Association for the Advancement of Colored People kana kuti NAACP. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navatembo kuti tinzwe zvizhinji.
Takaita debate gakava na Tim Ramos anova ndiye mukwidzi ari kuma Republican na Mets anova ndiye mukwidzi kuma Democrats. Ma main topics edu anga ari COVID, ne crime, safety yevagari muno mare town. Also taka bata defunding vamwe vanotoda kufunda police vamwe vanotoda kufunda police. Takaitawo futi race and justice yemuno mare town ne chikoro kuti vana kwese tinofanira kuita education yakafana. Chikoro kunofanira kunge kune zvinhu zvakafana. Hatifani kunge tichienda kuchikoro vamwe vane mari dzakawanda vachienda kuchikoro izvo zvinobudisa kuti vamwe navo vaite better than the other kids. Saka zvinhu zvimwe zvatakaita takazobatawo futi nezveekonomy just a little bit of economy muno mare town. Mari dziri kupinda nemabuildings ari kuvakwa.
Tinoona kuti musarudzo dzapfuura makakundikana kunge muchihwinha kana kukunda. Zvii zvamukati makadzidza zvamuchashandisa musarudzo rwendo runo?
Takadzidzawo kana uchikambena munhu unofanira kukambena wakanyatsobatawo umwe yako uchiziva kuti une vanhu vakakumirirawo vasaidi voko wokufamba navo. Last time iyo ndaikambena I think team yangu they were like only 5-6 people ndova ndaifamba navo kusvit. But this time I have more than 20 people are behind me. Saka tikuita vamwe vari kuitawo vari mumastreets, vamwe vari kuitawo vachitadvertising, vamwe vari kufacebook, vamwe vari kuendawo kumail kumedia. Tikungomhanya mayatritesi. Saka unodzidza ndakadzidza kuti hano wari kutaura nevanhu ndokuti uhwine. Taura nevanhu vakawanda. Try kuita reach out to a lot of people mare town. That time yatakaita handina kunge takakwanisa kudevelop because tahandisina matools acho.
Saka munoona kuti rwendo runo mungaita mukana wekukurira here kusarudzwa kuemeya?
Tichaona. Unongozivawo kana uchimhanya uri independent unenge uchitarisira kuti maRepublican, maDemocrats, maConservatives, maLiberals nevamwe vese even maIndependents vakuvhotere. Saka tiri kutsvaya chose kuti tiwane rudo rwekumaDemocrats nekumaRepublicans avanova ndivo vane main pick parties muno mare town. Saka tiri kutarisirawo kuti tingangohwina. Kana zvakundikanwa zvine zvaenda nepamwe tinenge zvikuzvigamuchirawo. But we are working on winning this election this time.
Kuuyawo nyaya yeganda, tinonzwa vamwe vachichema kuti kana uri mutema zvinhu zvakaoma kuti unge uchisarudzwa muzvigaro zvakakura saizvozvo, zvikuru sei uchinge utori independent. Imi munoona mukana wenyu wakadiwo panyaya iyoyo yeganda?
Zvinhu zvatinotaura but inangu hazvipinde mupfungwa dzangu chose. Because ndirongoona kunge takafanana. Ganda haro ringangodaro rakati separatewo kuti uyu murungu uyu munhu mutema. But ini ndinongoona fanga tiri vanhu mwechete. Nekuti even last election yandakaita kune varungu vakawanda vakandivhotirawo nemaSpanyoro nemablacks veduwo vakandivhotera. Saka anenge afarira vision yavo anokuvhotera even ari asiwe ruzivo rwako but anokuvhotera. Saka I'm trying to reach all the people. Vanhu vese varungu, vatema, maindians kwese tiri kusvika. Saka zvinhu zvandisinganyanyofunga kuti sezvo ndiri mutema zvinhu zvingandiaffecta maleshe. Ndingofungira kuti chii munhu wese tangofanana.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaSolomon Tembo vari parunare muAllentown mudunhu rePennsylvania muno muAmerica vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo yakazvipira kupedza mhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhukadzi here kana kuti munhurume. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura kuState House nhasi, uko masangano akasiyana-siyana aungana kuti asaine chibvumirano chekupedza mhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhukadzi here kana munhurume cheSpotlight Initiative High Level Political Compact, vaMnangagwa vati Zimbabwe yakazvipira kurwisa mhirizhonga iyi. VaMnangagwa vati ongororo dzinoitwa munyika dziri kuratidza kuti mhando yemhirizhonga iyi yakakwira zvakanyanya kubva zvatanga denda reCOVID-19, uye sehurumende vakachimbidzika kutora matanho ekudzivirira mhirizhonga iyi pamwe nekubatsira vanenge vawirwa nemhirizhonga.
The eradication of gender-based violence will catalyze the unfettered participation of all our women, men, boys and girls in the development of our country. In launching this high-level political compact, my government remains committed to fully pursue its goal, which is to eradicate all forms of gender-based violence and harmful practices by 2030.
Pedza mhirizhonga yegender-based violence kuchabatsira kuti vanhukadzi, vanhurume, vasikana nevakomana vakwanise kupindawo muzvirongwa zvebudiriro yenyika tofambirana pamwe chete. Kuburikidza nekuparura chirongwa ichi chehigh level political compact, hurumende yangu yakazvipira kuratidzisa kunyisa nekupedza gender-based violence.
Chirongwa chekupedza mhirizhonga pakati pevanhu nevanhukadzi ichi chiri kuwana mari kubva kusangano reEuropean Union. Vachitaura pachiitiko chanhasi, muumiririri weEU muZimbabwe vaTimo O'Connell vati chinangwa chavo ndechekupedza dambudziko iri zvachose. VaO'Connell vati mari yavo yakawanda ichanga yoenda kumabasa nechekuita nekupedzwa kwemhirizhonga. Vakatiwo zvakanaka kuti kutorwewo matanho mukupedza mhirizhonga inoitirwa madzimai vanenge vapinda mune zvematongerwo enyika. Chibvumirano chanyoreranwa nhasi chinoratidza kuti hurumende yazvipira kuisa mari parutivi mubhajeti yekurwisa mhando yemhirizhonga iyi, pamwe nekuisa tsvagiridzo munyika dzine chekuita nekuongorora kukura kwedambudziko iri, pamwe nenzira dzingashandiswa kubatsira vanowirwa nedambudziko iri, pamwe nekusimbisa mutemo ine chekuita nedambudziko remhirizhonga iri. Vamwe vaisa runyoro rwavo pachibvumirano ichi vanosanganisira madzishe, vedzisvondo pamwe nemasangano akazvimiririra. Vachitaura mushure mechiitiko ichi, sachigaro weNational Association of Non-Governmental Organizations amai Ronika Mumbire vati vafadzwa zvikuru nechibvumirano chaitwa, uye hurumende yaratidza kuti ine chido chekushanda nemunhu wese kupedza mhando yemhirizhonga iyi. Vatiwo sezvo munhu wese azvipira kupedza dambudziko iri, mune imwewo nyaya Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti vaive varwiri verusununguko makumi mana vakasungwa nezuro mushure mekuungana muHarare vachiri mumaoko emapurisa, uye vari kupomerwa mhosva yekuungana nechinangwa chekuda kuita mhirizhonga kuburikidza nekuimba nziyo dzerusununguko. Vanhu ava vakachengetedzwa kumakamba amapurisa akasiyana-siyana anoti Harare Central, Highlands Police Station neRoseville Police Station. Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti yange yanyora tsamba kumukuru wemapurisa ichida kuti vasungwa vabudiswe mushure mekuita nguva ndefu pasina mhosva yavanga vati vapomerwa. Izvi ndizvo zvazoita kuti vasungwa ava vapomerwe mhosva yekuungana nechinangwa chekuda kukonzera mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Chirongwa cheLive Talk na8pm chirikutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvekunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Nhumwa yeUnited Nations iri muZimbabwe yokurudzira kuti zvirango zvainoti zvakatemerwa nyika zvibviswe. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanotambirwa nemhirizhonga kuhurungwe. ZANU-PF inotanga musangano wayo pagore nekuita musangano wePolitbureau. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika.